tinoona sekunge danho rakanaka ratorwa neBritain because riri kuita kuti ridzivirire kukupararira kwechirwere chedzivwa mupengo ichi. Chekutanga ndechekuti havana kurambidza munhu kupinda muBritain asi vakati ari kungouya kuzoshanya but munhu agara ane mapepa ekushanda muUK kana ekugara muUK kana kuti muBritish kana kuti munhu ane dual citizenship or another person but under authority to stay in UK. Iva vanhu vari kubvira kuuya because vane mabasa avo akavavirira vane dzimba nemhuri dziri kuno. Asi kune vamwe vanga vapiwa mavhiza ekushanya ndovari kuchimbomira ekushanya kusvika chirwere chichatigadzikanei nekuti chirwere chikaichi vari kuongorora vari kutiwo chirwere chakasangana kana kuti makaita reinfection iri kubuilda a stronger strain nekuti chirwere ichi vanhu vari kutodzidza pamusoro pacho hakuna kunyatsochiziva hakuna achaanyanzvi saka vari kuedza kudzivirira anything chingaita kuti chirwere chichite rebase kana chitiwe reborn chasimba kupfuura zvachanga chakaita.
Kune vamwewo vari kuona kutaurwa kwezimbabwe nezita kwaitwa nemuzinda webritain ikoko sechiitiko chaita kunga chafumura zimbabwe kuti inyika yabatwa kwazvo nechirwere. Imi munotiwo?
Aiwa, I think vanhu vanenge vari kungoti tagara takamakana neBritain saka vakangotaura chavataura tongofunga pamwe varoda kutitsvaka asi chokwadi chiramba ndechekuti havana kutaura Zimbabwe yoga nezita vakati nyika dzemusouthern Africa dzinosanganisira Zimbabwe nemhaka yei vari kusanganisira Zimbabwe nekuti nguva yesei Zimbabwe yenge isiri palist yevanhu vanga vanzi vasauye vamwe vese vaiuya vainzi vaiuya vogara 14 days quarantine kana wabva kuZimbabwe vaiuya unzi nako kumba vanga usina problem but this time Zimbabwe yakasanganisirwawo muchikwata chenyika dzakanzi hatichabvumirwa kungoshanya kusvika chirwere chapera saka ndoda kwaizvozvo to mention it by name kwete kuti vaita single out kana vaisegregate but if you look patsamba yakanyorwa negurukota rezvekunzere kuno kuBritain rinosanganisira South Africa yakataurwa nezita Zimbabwe yakataurwa nezita Botswana Zambia and Mozambique hadzina kusiyiwa saka kungoti isusu sevanhu vekumusha tinongoona pane zita renyika yedu tobva tafunga kuti tisu tanongedzerwa nekuti chikopa chamai hachitaurwi.
Tichitarisawo dambudziko recovid-19 irori nemitemo iriko kuBritain pari zvino iri kubatawo sei zvizvarwa zveZimbabwe?
Iko zvinoizvi kuno kuBritain chirwere ichi chatekeshera zvachisina kumbobvira chaita mazuva aisi apfuura aya taane vanhu vanofa pazuva vanopfuura chiuru chimwe chete nemazana mashanu evanhu vari kufa zuva rega rega muengland kuchibatwa vanenge vane chirwere vanopfuura kana kuti 60,000 evanhu vari kubatwa nechirwere ichi pazuva rega rega saka mukanyatsoongora munoona kuti chirwere chacho chanyanyisa ende vanhu vari kufa hama dzedu dziri kufa vekumusha vana chiremba vasiri vana chiremba vanoshanda muutano nemabasa akasiyana siyana nevamwe vari kutori kudzimba vakasimba nevasina kusimba vagara vane chirwere kare kana iye anonzi maunderlying conditions nevagara vakasimba saka chirwere chatisi kusarudza vanhu vachiri kubata saka mitemo iripo nyika iyi I think iri kubatsira iko zvinozvi iri nani mitemo iripo vanhu vari kubvira kuenda kubasa kana basa ranenge vakavhurwa vasiri kuenda kubasa kuno kuBritain kune vari kuti kana musingasevenze muri kupiwa mari iyo inonzi fellows unopiwa pei nehurumende yawaifanira kuwana kubasa kwako kunyange wangosingasevenzere hurumende.